Premier Soccer League inoti mamiriro akaita zvematongerwo enyika haasi kukanganisa mitambo yenhabvu iyo inoti iri kuenderera mberi semarongero avanga vakaita. Izvi zviri kureva kuti mutambo wanga wakamirirwa neveruzhinji pakati peFC Platinum Lengezi Platinum Stars uchange uriko munhandare yeMandava Stadium nemugovera, apo zvichaonekwa kuti Ngezi Platinum ichirimo here muhondo yekurwira mukombe uyu. Kwasara mitambo miviri, FC Platinum ndiyo iri pamusorosoro pemakundano aya nemapoints 56, mapoints maviri pamusoro peDynamo Nengezi, zvichireva izvo kuti madamburo akarohwa kumandava pavo pekutora mukombe uyu papera. Madamburo akarasa mapoints maviri apo vakaita mangange 2-2 neChicken Inn nechitatu. Musi uyo FC Platinum yakaenda pamusoro nekudambura Chorocho Pirates 1-0 zvekuti mumwe muteveri wenhabvu vachatenda makaju vanoti vachitarisa matambiro akaita kugona kunenge kudada neCholocho FC Platinum inorova Ngezi.
Ndaona FC Platinum yahwina wozi ndakaona matambiro yakaita paCholocho ndakutongoziona kuti FC Platinum iri kutotora.
Pamakore maviri apfuura FC Platinum yanga ichingopedza iri pachinhano chechipiri, asi iko zvino zviri kuratidza kuti gore rino ringangoveravo semaonero emurayiridzi wavo Norman Mapeza.
Kana mwaka une zvavo kana pakurima chako pane rimwe gore rotanhu vanokohwa rimwe gore havakohwi, saka ndinodaira kuti gore rinotangwa zvakanaka kune pamwechiuchitarisa kuona gore rakanaka.
Asi FC Platinum nengezi dzikaita mangange kana kuti Ngezi ikakunda zvinopa Dynamo mukana wekuenda pamusoro petafura ndokunge Dimbare yarova Bantu Rovers sezviri kutarisirwa Mbabva Field Stadium nemugovera zvekare. Asi Chicken Inn iyo ine chapungu mangwana ine mutoro wakaoma pakutora mukombe uyu sezvo ichifanira kukunda mumitambo yavo miviri yasara kusanganisira uyo uri muLubebe Stadium nechikwata cheAir Force of Zimbabwe ichi mangwana. Panguva imwe cheteyo chikwata chemauto cheZimbabwe National Army cheBlack Rhinos chiri pamusha muMorris Depot umo chiri kusangana neZPC Kariba nesondo. Pari zvino mauto aya ane mapoints 41 chete, asi murayiridzi wechikwata ichi Stanford Sticks Mtizwa anoti chinangwa chavo ndechekudarika mapoints 43 kuti varambe vari muPremier Soccer League.
Tirikutiza kuti tisabude zvaigara zvakangoita makore ese, asi tinoda kuti tikakwanisa kuti takolekta mapoints anopfuura akaita Rhino zvichibude makore apfuura anovayo 43 40 nematatu emapoints. Saka tiri tikapfuura ipapo toziva kuti toita kutarisira zvinhu zvepamberi.
Pazvikwata zviri pasi mutambo mukukutu uri kuColliery uko Hwange inofarira kukunda Harare City kuti ikwire muhurongwa hwezvikwata 10 nezvisere izvi. Chipangano chiri pachinzvimbo chegumi nenhanhatu, asi kukunda kwavo kunovasiya vari pakanaka vakamirira mutambo wavo kugumisira neZPC Kariba svondo rinouya. Asi kurohwa kweHarare City kunosiya chikwata ichi chatarisana nekumirira nyika vari muDivision 1 gore rinouya mushure mekutora mukombe wechibuku Super Cup svondo rapera. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Yada vs Highlanders, Haumai vs Shabani, Triangle vs Cholocho, Caps United vs Bloor City. Totarisa makundano eEnglish Premier League. Mutambo mukuru makundano aya ndeuyo wezvikwata zvomuLondon, Arsenal neTottenham Hotspurs uyo uri kutambwa panguva dzekudya kwemasikati nemugovera. Mutambo uyu uri mu Emirates Stadium umo munoshandiswa ne Arsenal. Tichitarisa matambiro ari kuita zvikwata zviviri izvi zviri kuratidza izvo kuti Spurs ingangokunda Tottenham iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi maviri nematatu, mapoints masere pasi peManchester City iyo iri kutungamira, iyo iri kutarisirwa kutora mapoints ese apo iri kushanya kuKing Power Stadium kunobandana neLeicester. Manchester United iyo iri pachinhano chechipiri iri kusangana neNewcastle muOld Trafford mangwana. Mimwe mitambo yakamira seizvi: Bournemouth vs Huddersfield, West Brom vs Chelsea, Liverpool vs Southampton, Burnley vs Swansea, Crystal Palace vs Everton, Brighton vs Stoke City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.